A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 4th, 2018, where today we'll be discussing about the cholera epidemic and its impact on families as well as the price increases. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga. Again, welcome to the Women's Roundtable. Today you are looking at the cholera epidemic, which has claimed 50 lives. We will also be looking at the price increases and how they affect families.
And to join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we're also live streaming. You can catch us at VOA Studio 7 and also VOA Shona and VOA Ndebele and join in the conversation right away.
Yes, and the Health Ministry yesterday launched an immunization program where it will be administering vaccinations to people living in the most affected suburbs of Glenview and Wuwatana.
Let's take a listen to Dr. Portia Manangazara of the Health Ministry when she was talking about the program and what they're hoping to do.
Taparura chirongwa chekupa lagari vemuharare. Takanangana ne 4 suburbs kutanga, Mbare, Glen Nora, Glenview ne Budiriro. Taka taparira zviripamte moku Budiriro, tichitungamirirwa na Minister of Health va Omoyo. Tanga tine zvakare meya wekutare Harare ne vanhu vakawanda. Chirongwa chatiri kupa priority kuma health workers kuti vawane nomba inodzivirira cholera iyi. Sekuziva kwenyu kolera yatekeshera muHarare. Pari zvino masuburbs 22 ane dambudziko rekorera. Asi kwakanyanya kutekeshera chirwere ichi ndiyo masuburbs 4 andataurayo. Saka takawana rombo rakanaka senyika. Takapuwa zveemergency half a million doses zveoral cholera vaccine. Saka kubva musi wa 3 October kusvika musi wa 7 October. Vagari vekumbare Budiriro, Glenview neGlen Nora vanofanira kuenda kunzvimbo dzavanoziva vana vechikoro tiri kuvaona kuchikoro kwavo ikoko. Vamwe vagari vemucommunity kumacommunity center kumachechi nedzimwe nzvimbo dzavanosangana pazvirongwa zvedu zveutano. Tiri kuavoida zvipatara makliniki nekuti kuzvipatara pari zvino kuri kutoonekwa varwere vane dambudziko rekorera. Munhu wese akasununguka nhomba yekorera inopuhwa munhu ane gore zvichienda mberi. Saka as long as you are 1 year and above, unokwanisa kunowana nhomba yekorera iyoyi. Tiri kukumbirisa kuti vanogara kune mama suburbs asiri Mbare, Budiriro, Glenview neGlen Nora vamirire mukana wavo nekuti musi wesvondo shondo rineri tiri kutowana zvakare mamwe madosis 900,000.
We were hearing there from Dr. Portia Manangazira, the epidemiologist for the Health Ministry, talking about the program that they are having in some of the worst hit areas by cholera.
Yebo ke siyalambulela kuhlelo lwethu lamhlanje lapho esicubungula khona ezikhathaza abesifazana. Namhla ke siphatha udaba lwesifudo secholera lona esaqhamuka eHarare emalokitshini yambalwa. Kodwa sizaphinda sikhangele njalo uhlupho olukhona elizweni olokuqonga kwentengo yempahla. Siyananzelela ukuthi impahla iqongile ikakhulu kumaviki lenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Kodwa abanye bathi ingani ukuqonga lokhu sokuphezulu kakhulu kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali lezinye nje inhlelo zikahulumende ngosiba lukhulu webhanga elikhulu ele-Reserve Bank uMnumzana John Manguti akanye lo bona ngezemali kuhulumende uMnumzana Mthuli Ncube. Njalo ke lapho elimzwe ekhuluma ke ubekungu dokotela Portia Mananganzira yena ke ubechasisa ukuthi kule jekiseni ezabe ihlatshwa abantu abahlala emalokitshini lapho okulesihudo se-cholera lesi kakhulu njalo abantu kumele behambe bayehlatshwa amalokitshi lawo kuyabe kuhamba nje ixesha labo lingafika behambe ubebalisa nje ukuthi obani baya behlatshwa nini kodwa amalokitshi lawa agoqela iGlenview, iGlenora, iMbare, iKuwatsana, lePutiriro. Yikho ke lapho abantu abahamba bayihlatshwa khona leyo iJackson. Kodwa ke nxa ufuna ukusitshela ukuthi kwenzakalani kwesakho isigaba ngomkhuhlane lo kumbe ngokuqonga kwempahla yezinto ungasitshayela ucingo usitshele ukuthi kuhamba njani njalo kuyini ofisa ukuthi uhulumende ngabe uyakwenza ukuqeda lolu hlupho kanye lokuthi abantu baphila njani njengoba intengo yempahla isikhuphoke kangaka.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kutaura nhasi pamusoro pedambudziko rekorera uyezve iro rawanikwa iro richiuraya vanhu vazhinji nyanya muguta reHarare saka tanga tiri kunzwa Dr. Portia Mananganzira veMinistry of Health kana kuti vebazi rezveutano vachitaura ivo pamusoro pechirongwa chavainacho chakatanga nezuro chekubayira nhomba vanhu vanomugara munzvimbo idzodzi dzakabatwa nekorera kuitira kuti va wanikwe ivo vachidzivirira kubata chirwere uyezve nekutapurirawo vamwe asi tinezve vamwe madzimai vanga vari kutaura vari imomo muHarare vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pezvimwe zvavari kudzidziswa panyaya yekutapurirana chirwere icho chechekorera regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii
kwete kuti kune mari rakabva kuitika takaona kuti vanhu vanga vanoruzivo aita vanhu vakasvika vasingabatani maoko vogeza maoko vakubuda vogeza maoko vaibika vaitoona kuti chikafu vasuka mirivo nejiki vachiona kuti hapana nhunziri kudii kuvhara zvataicheka zvese mune makavhara vokusuka midziyo yacho nemishonga zviri kirini nokuona kuti vamacheke namavheji enyu otsvinaimai muchitaira nenguva saka hapana munhu nhama yasvika pakupera hatina watakawanza agwara takatoona kuti vanhu vanga vanoruzivo vanga vanoruzivo kwakakwana vachingoyekedza nato tinjere kune korera sikana uyajindo unongodiwa papo pamunhu pako self-hygiene fangodi iitwe kuitira kuti zirochi korera aiwa vanhu tichatakaona kuti vanhu vanozova vanhu vasingarari pamariro vozova ivo kuti akayakabata maoko achidi achienda roma kwachii achienda akaona kuti vanhu mukazara mukaungana panoitika zvinhu zvakadi zvakasiyana-siyana nenyaya yekuchimbuziwo kuvaiwa vanhu mushoka yanga iri muchimbuzi chichigeza after 20 minutes kugeza chimbuzi
Kolera iri kuuraya kolera yapedza hama neshamwari asi vazhinji taakuziva kuti tinodzivirira sei kolera kuutsanana kuti tichibva mutoilet togeza maoko tichibata chikafu togeza maoko chikafu chedu tinofanira kudya chichipisa ende tinofanira kugeza mafruits edu hatifanirwi kungoti kumhoresana takufanira kumhoresana nezvibhakera kana kusati kumhoresana zvachose ndine hama yakaenda kunazareta vakarwara bamunini namainini kawani bamunini vachibva varapirwa kuGlenview but vakangoti vakaadmitwa vaadmitwa think for 4 hours ndobva vanzi chiendai kumba because panapa pazarisa vachisvika kumba zvaaita futi serious bva vadzoserwa futi kuhospital kunazareta vari kurapwa but vanhu vari kurara pasi and zviri kunzi zvimwe zvinhu zvakaita semagloves neimwe mishonga hakuna saka hatizive manje kuti chaakunyanyouraya vanhu kushayikwa kwemishonga yekuvarapisa here
aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kune mamwe madzimai vari muguta reHarare vachitaura ivo zvavari kusangana nazvo zuva nezuva vanga vari kutaura kuti nyanya pamariro vari kuona kuti vanhu vari kupiwa dzidziso yekuti hamufaniri kubatana zvive zvatinoita zvekuti tokubatai maoko aiwa batani rovanai zvibhakera uyezve pakugeza miriwo nezvimwewo vari kuti ivo vakadzidziswa kuti miriwo inofanira kuchekerwa pakachena zvimbuzi zvichigara zvakachena kuitira kuti vanhu vasatapurira dambudziko irori rekorera tanzwa zvemumwe mudzimai achitaura iye kuti chiri kunyanyonetsa ndechekuti mishonga yekurapa iyo chirwere ichi chekorera inenge iri kuti shomokei nekuti ari kuti hama yake yakabatwa nechirwere ichi asi haana kuzonyatsonzwisisa kuti zvii zvakazoitika saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa kuti dambudziko iri riri kunyanyosanganwa naanaani uyezve kupi uyezve kuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti muwanikwe imi musingatapurirane chirwere ichi mungazive sei kuti nacho nevamwewo vari kuda kutaura nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munogona kupindawo muchirongwa nhasi tiri kuvhura mamicrofoni edu kuti mutaure tichinzwanana kuti muri kupi uyezve kwakamira sei kwamuri ikoko star
Yebo ke labo abasanda kwesixhumase njengoba silazisile sicubungula udaba lwesihudo se-cholera isiqhamuke eHarare njalo sikhangela lokuqonga kwentengo yempahla. Ukuqonga kwentengo yempahla ke yikho ukukhanya kuthwalise abantu abaningi elizweni amagabha avuzayo. Siyananzelela ukuthi abanye bathi lezinye impahla abasazitholi ezitolo, kukanti ke lezi abazitholayo lazo intengo isehluke kakhulu kulalokho abebeyithenga ngakho izolo kumbe kuthange. Ngakho ke usitshayele ucingo usitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakho kumbe usilandele kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele.com lakho usitshele ukuthi kuhamba njani kumbe usithumele umlayezelo. Njengokwakhathesi ke sithanda ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook. Silo David Ndlovu, silo Khumbulani Ncube uthi hello, silo Tinashe Box, silo uMike Mnikelo Dube uthi yena usibukele ekhona ngale ke eSouth Africa ePretoria. Njalo silo Prince Mushuna liqhubekelisi ubukele njalo lisitshayele ucingo, sizaphinda sikutshayele lathi usitshele ukuthi kuyini okufuna ukukhuluma ngakho khonapho, njalo kuyini okukhathazayo, njalo izindlela bani obona ingane uhulumende angalungisa ngazo konke lokho okuhluphayo.
Ayi wathi daumbochingamidza vari palive feed yedu parizvino tinokuchingamidza isibusisiwe chezi ari kuti hello Zimbabwe. Islam Machazi, I think Stambo mutaura ari kuti hello family Ntombi Mhlanga Tokoza ari pano. Patrick Abraham Sungai Shamisa Chinotsimba ari kuti makadiko. Thomas Junior Chivenga vari pano. Tembani Gwerewe ari pano. Tonderai Marwira ari kuti hello. Tembekile Mhlanga Njimba ari kuti ndinofarira chirongwa chenyu, avaisa hati yake. Tendai Mashonga ari kuti hello sisi Mavi. Makadiko mukoma Tendai kana kuti ndisisi handizive kuno tiri nani zvedu. Also tambenge taisa post yekuti munyore mafungiro enyu, saka regai timboverenga vamwe vanyora. Pana Show Piri ari pano ari kuda kuti tigombata Edison Ndawana ari pano ambonyora achiti iyo nyaya yekolera inyaya yepombi dzakagadzirwa kudhara chaiko chaiko, dzinoda kuti dzigadziriswe zvakanaka. Uye zvari kushushika naye achiti ko vari kuita basa rekutengesa mari, mari iyi vari kuiwana kupi vanotengesa mari mumigwagwa? Ari kuti ndifonerei, ndobva akanda namba dzake. Enoch Chibodo ari pano ari kuti tichakupai pfungwa dzedu, abva atipa namba dzake. Kane Makuhanana, hanzi ndifonerei. Christopher Matare, hanzi please ndifonereiwo. Tafi Zingwe ari pano. Nyasha Manea ari pano, akanda namba dzake, ari kuZimbabwe, ari kuda kuti ataure. Tonderai Humba Chimbanje, hanzi namba ndinoisa asi hamutifonere, ndobva akanda zvakare namba dzake. Saka aiwa ndinoshuvira kuti nhasi mukoma tonderai muchapinda pachirongwa, nekuti nhasi tiri kutora vanhu vese, nekuti munhu wese anogona kunge achibatwa nedambudziko irori rekorera uyezve nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Talent Mapisa ari kuti government haina hanya nevanhu, dai vambounza vakuru pamhepo tivabvunze mubvunzo, nekuti zviri kuitika munyika tinoona hapana chiri kunyatsonakidza pari zvino. Saka ari kuti dai imi maikwanisa kuti muunze vakuru ivava vatinyatsokuvabvunza kuti zvii zviri kuitika panyaya iyoyi yekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo. Maleni Rock Rukoche ari pano anyora namba dzake achiti call me. Pardon Mugumbate hanzi chiko chiri kuitika panyaya dzemari? Saka ndo zvimwe zviri kutaura vamwe vari pano palive feed yedu, uyezve pane vamwe vambonyora vachiti tivafonere. Saka aiwa tichawanikwa isusu tichikufonerai. Takamirira zvedu kuti tinzwe vanyarikani vedu vatakamirira. Takamirira Dr. Aposha Manangazira, avo vane chirongwa chakaparurwa munzvimbo dzarura nekorera. Stars, I've been reading here some comments. I had posted a post earlier on from some of our followers on the Facebook, Shona Facebook page. All of them seem to be saying the same thing, that they know that, you know, the main cause of cholera right now are the older pipes, and government needs to replace those. So they are saying, government, we need to call some representatives from government so they can come on some of these programs, and you know, these people can call them to task.
Yes, and it's fortunate that we are waiting for such people here. Mm-hmm. And we also joined by Forgive Mahlangu Natalie Sivizi. Yes, sesibuzile ke Forgive, siyathaba ukuthi ulawe ulathi lapha esibukele emsakazweni. kubabona kude njalo sithanda ukuthi silikhumbuze ukuthi lanqa nje umkhuhlane lo kuthiwa subulele abantu abangamachumi amahlanu i50 elizweni ubungaqhamukanga kakhulu kangako kobulawayo banenge abalaliswayo ensukwini ezedluliyo becatshangelwa ukuthi mhlawumbe balawo kodwa hayi kuficakala ukuthi ayisiwo sakhulumakele lesiphathamandla salawo manisipala wasitshela unkosikazi nesesasifanda ukuthi hayi laba abantu kuficakela ukuthi abala mphuhlane wesihudo seholela kodwa ukhona wabhubhayo okwakuthiwa uvelela eHarare kobulawayo ngenxa yalowo mkhuhlane lomunye waficakala elawo kodwa ngezinye indlela singathi bayenelisa ukwenza lokho okuthiwa yikuwu-container ukuthi ungasabalala ugcwale emalokitshini wonke ngakho nje asikaze sizwe ukuthi abantu bathole amagabha avuzayo ngawo khona le eGwabalanda, eNjube, eLuveve, eMagwegwe, eLobhengula hayi kodwa ke uhlupho lwamanzi luyalube khona ukuthi kwesinye isikhathi kuyavalwa amanzi kwamanye amalokitshi bathi impompi zabo basazilungisa kodwa nxa kwenzile lokho kuyabe kulamatanka awamabhawuza ukuthi abantu bengahamba bayithatha khona amanzi ke ukwenzela ukuthi ngoba umkhuhlane lo kukhanya uyamemetheka kakhulu nxa ungalamanzi ahlanzekileyo njalo izibi ukuchithwa lakho sakhuluma le council yathi iyazama imizamo eminingi kanye lokulungisa izitishi lezo umavila sebentshela ngazo ukuthi lazo khona ngale emalokitshini eHarare bakhala ngakho ukuthi uyafica abantwana bedlalela esitishini ezidubukileyo kulamanzi alengcikeza okuyikho kwenza umkhuhlane le umemetheke kodwa ke lapha kuhlelo sikhangelela ukuthi sizaba laye udokotela ovela kuhulumende ozasichasisela ke ukuthi bayenza imizamo bani ukuthi benqabele lokho njengoba silitshelile ngeJackson Lay abayijova abantu ukuthi bengabi lalo umkhuhlane.
We continue to take some of our people that are coming in on our Facebook pages. Thank you very much for following us. We are talking about cholera and also the price increases. So today we're opening up our mic. You can literally write your number and we will call you so you can give us your take on the issue. As you know, currently 50 people have died from cholera. I spoke to Dr. Manangazira of the Health Ministry earlier on and we are expecting on the program, but she was able to say that they are trying to contain the epidemic and what they've also done is they have actually, been able to start vaccinating people in the most affected areas. But let's go to Mr. Samuel Wadzai, who heads a vendors association in Harare. Hello, Wadzai, makadi enyu.
Tinofara sisi makadi yoemi.
Ai, watiri wadi, chimboti sana ngureo kuti kwa kamira sei panyaya ye vanotenge samu mikwagwa. Tichona kuti vakange vambo obvisi kwa neurumende vachinzi ndo vamwe varikunza dambudzi kwa iro rekorera.
Muzuri mwende zamberi urumende ilu kushandisa chisimba kubisa mazenda mtrit na atichaye katona matori akawanda wanda ima polisa ezimbabwe public police wakabata nao ne ima polisa ekanzuru vachi tenderela mkutare Harare chinangwa chili chokuti vese ngeza mmigwa kwa kawabude chiro mbata wanda kuhende zamberi isu seboka dofunga mabonere kuti taranga taura kubva kare kuti aiwa dambudzira rigadziriswe nekumhanyidzana kwatiri kuona kuitika masi rinogadziriswa nokugara pasi kuonekwa kuti zvingachinja sei kana pane maproblems aripo ogadziriswa sei saka ndo zvatiri kuramba tichiona zvichiitika mumaguta ese haisi Harare chete maguta ese then kumasvingo kwandanga ndi kugweru tiri kungowana maripoti akadaro tiona rungomhanyiswa everyday in Madrid but it's in Bagudai muri kukonzeresa outbreak yekorera.
Sangano renyu rinonzi chizvi uyezve rine mavenda akawanda sei?
Sangano renyu rinonzi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation muchibimbu zvichingomirira kuti VSED. VSED ine mamembers nyika yese muHarare kumasvingo kwamutare kugweru ine membership inosvika kuma thousands. Kana itaura mamembers like mamembers edu ari musystem yedu but tinoshanda neese zvake akasununguka kushanda neboka redu tinomirira vese vari kurarama nokutengesa sezvo zvakaoma munyika kudai.
Zvii zvamuri kunzwa kubva kune mamwe maguta tichinyanyoona kuti nhasi matotaura kuti imomo muHarare panga patori nemapurisa anga achifamba achitsvaga kuti obvisa mavenda papi?
Na nyaya ndiyo ime chete zirikungwe tika marari doza tukona zirikungwe tika kune mangaguta nyaya ndiyo ime chete kuti vanhu vari kubviswa muma matinga tu mutauni chaimo chaimo muya kunzi ndai budai ibai kutengesera ipapo bati tambudziko ratinaro nezvi nechirongwa chiri kuitwa ndechekuti vanhu vari kubviswa pasina tsanangudzo kuti voenda kunotengesera kupi muchidimbu ndiri kungoti taitarisira kuti hurumende nemakanzuro vanozouza vanhu kubudai mumatauni vavaka dzimwe nzvimbo dzokuti vanhu vaende kundotengesera nokuti imimi neni munozviziva kuti kana vanhu vakatika vabvisa izvezvi tikati allright endai for example zvekutaurwa kuno kuHarare kuti endai munotengesera kuzvimwe zvikuru kucoca-cola nekumwe kunogona kuna kucovendry world kusina matoilet kusina mvura yacho chirwere chekorera chinopera sei tivo vanhu ivava vachaenda vachinotengesera panzvimbo dzisina kushambidzika makastomas achauya achitenga mafuuka hapana mvura asati achitenga vanhu vanei hapana pokuendera kumatoilet ekushandisa saka hatisi kugadzirisa problem taenda kugadzirisa problem ngativakire vanhu ngatikriete nzvimbo dzokundotengesera dzakachena dzakashambidzika hapana venda anovaaa kundotengesera wakashambidzika dambudziko ratingori naro izvizvi vanhu vari kunzvibvai pamuri kutengesera asi pasina kokuti vaende ende vamwe vari kunyeba kuti hanzi kune kwakavakwa kuti mavenda zvaita kunoti hakundotengesera takaita ongororo isusu Harare nezvimwe zvinhu kunzi ndekupi kwati kokuti vanhu vaende kundotengesera kunotaurwa kwati hakuna vafasiritisi saka tinenge tinonyeberana kana tisinga taura chokwadi.
Aiwa, tinokutendai chaizvo vawadzai nemashoko enyu iwaya. Muve nezuva rakanaka.
Notenda
sisi. Bye bye. I hear you've got a caller.
Yeah, onga ngichasisele ukuthi ube sithini umnumzana siza thatha ke omnye njalo umnumzana uMike Mnikelo Dube siyakwamukela kuhlela.
Eh makadini.
Ai watiri nani makadi yenyu tiri kusaura nani uye zvemuri kupi?
NdiMike Mnikelo Dube Pretoria South Africa.
Ehe taurai pfungwa dzenyu tinzwe.
Pfungwa dziripo ndedzokuti tikatarira zvinhu zvizhinji zviri kushanda muna Harare unowana kuti zvinhu zvakudhara saka zvezvichida kuti hurumende igadzirise iise zvinhu zvinyuwani ndokuti pamwe vanhu kuda health yedu ingave inenge iri nani.
Saka pamune hama here dziri kumusha uyezve ivo vari kutii nemamiriro akaita zvinhu panyaya iyoyi yechirwere chekorera?
Hama dzakazara kumusha, kuHarare dziriko, kuBulawayo dziriko, kunana Gweru dziriko, asi kuti ivo vanototaurawo kuti zvinhu zvakatooma. Kuoma kwekaita zvinhu inyaya ndikati yezvematongerwo enyika kuti hurumende yedu haitarisiri vanhu kuti vanhu vayo vangararama sei. Vanozvitarisira ivo pachavo, top brass yehurumende.
Aiwa, mashoko makukutu mukoma. Muve nezuva rakanaka. Munotaura Ndebelere?
Hai, ndinongoti taure hangu. Ndiri muNdebele asi somunhu wakakura kune vanotaura Chishona ndangova zvese.
Saka imbokuluma ina sisista hapana pamungotaura zvamamuri kutaura sta.
Kukuluma chaiko kunototi netseu.
Aiwa, pakanaka. Muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda zvikuru sisi mafelas.
Bye-bye.
Chao.
Our caller there, just like what others were saying, is also reiterating that he feels that some of the pipes, especially in Harare, are old and things need to be sorted out. And he's also saying that the people that are actually in power are not there for the people. He feels they are letting the people down. And he says there has to be political will by the government to rectify the situation.
Yes, and we know most of it is the issue of money because they are talking of replacing, the municipalities always talk of replacing all those pipes. And you're talking of kilometers and kilometers of pipes, not just maintaining where it breaks. So they need a complete overhaul of the system. But as it is, they can only respond to breakages and maintenance.
Yes.
Yebo ke lapho siyezwa abalaleli bakhuluma okuningi okuchiyeneyo ngokwenzakala khonale eHarare ngodaba lwesihudo secholera. Kodwa awukhumbula ukuthi lawe ungasitshayela ucingo nje usitshele ufuna ukuxoxa ngakho phakathi kwayo leyo cholera kumbe usitshele ukuthi kuliphatha njani lokho okwenzakeleyo. ngombiko owethulwe ngosiba lukhulu webhanga lelizwe le Reserve Bank umnumzana Godwin Mangudi akanye lokukhulunywe ngumnumzana Mthuli Ncubena obona ngezemali. Likubona njani lokho abanengi bebekhonona ngokuthi sokulomthelo usukhuphukile ukuthi bawubhadale lapho emabhanga izimali zabo, njalo abanye abathandi khonokho ukuthi sokwehlukanisiwe ukuthi sokule account eyinye yohlobo olunye lwemali yakwamanye yamazwe yama-bond notes laleyo futhi eyemali yamafonini, ukuthi hayi kambe uhulumende ngabe zama ukuthi ubathathela imali yini kumbe hayi. Njalo siyezwa ukuthi intengo zempahla seziqonge ukumangalisayo lokho ekwenzakele lokho. Usitshele ukuthi kwenzakalani kweyakho indawo.
Regeti mboverengazve kune avo vari kupano paFacebook page yedu yeVOA shona pane achengetai chirinda ari kuti maswera sei tiri kukunzwai but unable to watch because network problem. Aiwa tinokuchingamidza ipachirongwa. Pana memory kudangirana ari kuti hello hello kwamuriwo sisi memory pano nhasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekorera, uyezve kana pane vamwe vada kutaurawo nenyaya yemitengo iri kunzi iyo yakwira. Kwese kwese uyai zvenyu tiwani kwe tichikurukura ipo pano nhasi tiri kukupai mukana. Vangave vari madzimai kana vana baba uyai nhasi tikurukure, tiri kukupai mukana kuti titaura netiona kuti zvofamba sei, nekuti sekuzi wakwamuri kuita Ministry of Health kana bazi rezveutano riri kuti riri kuita zvese zvarinokwanisa kuitira kuti rirwise denda irori rekorera ranyanyotekeshera munzvimbo dzakadai seGlenview nekuwadzana. Uyezve tiri kuonawo vamwe vanhu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichibatanidza mari, kungave kuri kuUnited Kingdom, kuAustralia kana imo muno muAmerica, vari kubatanidza mari vari zvikwata vachiedza kubatsira kuti vanhu vagowanikwa ivo vachitengerwa zvinhu zvakadai semagraves nemishonga iyayo yekunwa nemapiritsi ekuisa mvura. Saka zvimwe zvezvinhu zviri kuitika pari zvino. Toda kunzwa kwamuri kuti imi muri kuriona sei dambudziko irori rekorera, uyezve muri kuwana dzidzo yakakwana here, nekuti vamwe vari kutoti ivo vari kudzidziswa kuti kana muchinge masvika padambudziko rekorera irori kana pamichato nezvimwe zvakadaro, vanhu ngavasamhoresana maoko parufu, vanhu ngavasamhoresana maoko, ngavangoita zvekudaiwo zvibakira kuitira kuti musawanikwe muchitapurirana utachiwana ihoyu. Star, over to you.
Yebo ke Marvelous, sisizokuthi sesilomunye umlaleli ecingweni. Ngubani silaye?
Siyamthandwa Nkomo, linjani?
Hayi, siyaphila Mankomo. Ufona ungaphi kwelizwe?
Ngise UK.
Oh, kunjani khona ngapha UK?
Ah, kuyaqanda.
Mhm. Ye, kodwa kukaqandisisi kakhulu phela. Akukaqandisisi kakhulu njoba singafiki esikhathini
sokugodona.
Oh, ngapho selikuyiwinto?
Iye, sesingena phakathi kwayo.
Selingena, ye. Heyi, khona manje kuzaqanda ngamandla ke siphakathi laphakathi.
Ya, kuzaqanda manje.
Lathi vele sesiya khona. Ye, ungaphosa elakho ke ngodaba lolo lusegudwe.
Iye, thina ndasikho ekhaya kodwa siyenza nje ugururu wethu nje ukuthi
bathoni ngokwekhaya
lokho. I think i-problem ekhona eZimbabwe ukuthi even nalaba abalamabhizimusi baphongukuwavula nje bengafakanga la ma-toilet. Mina I remember uhamba kwami khathi esekhaya ngo-April ngangena even e-chicken inn. I-chicken inn i-toilet yangikhona i-flush kodwa ibhizinisi abantu bayathenga and banengi. Why amabhizinisi wonke eZimbabwe bengaqali ngokufaka ama-toilet bangakwenza amabhizinisi anjalo?
Ye, mbona ingani imithetho iyababamba ngamandla ukuthi iyabaphoqa ukuthi kube le toilet, kube le sambuzi, kungabi le business. Ngoba unless usitsho ukuthi zikhona izambuzi kodwa zisebenzi, njengoba sithi ayingaflashe i-chicken inn.
Ye, akonto chicken inn kuhlala kuthenga abantu.
Mhm.
Ye.
Ye, kodwa singathi manengi ama-business
abantu abangakhokheli ilokhu zeni indawo abatheka indawo zonke lapho okulama-business khona abe-help.
Mm-hmm.
Ukuthi khona indawo ezinjengako-chicken inn ama-business la amakhulu lapho kuhlala kuthenga khona abantu. Mm-hmm. Kulama-toilet yini? Ungakhangela indawo le emarenkini akulama-toilet. Abantu vele kabagezi izandla bayahamba bayithengisela abantu ukudla khonapho nezandla, umuntu phongeuhambe etoilet ayechama umbaye ngaphandle kagezi izandla.
Yeah, kodwa akhona phela lawana. Akhona lawana ama toilet awe ranking, lawana amaningi, lawana ama public toilet, even la lawana kwazimbele okhe khona ku hype le city hall. Kodwa kumbe singathi kumele ukuthi bawahlambe angangcoli njalo asebenze.
Ye, anja kona ukuthi nxa ungena kwapana vele uhlangabezwa kutu. Abantu baphonga ubhotshela phansi bathiye kunjalo, akulala hygiene. Ukuthi ngoba umuntu nxa engafica i-toilet ingaflash, uyaze aprefer ukuthi abhotshele phansi khonapho. Kumele kube lelo khuzeni, kube abantu bebe-strict, i-council ibe-strict, ihambe ama-toilet by toilet, especially kuma-public locations, kuma-public areas. Behamba be-check ukuthi khona ku-clean yini. Akwenzakali konke lokho eZimbabwe.
Yes, siyabonga. Manje njengabantu abahlala khona
abavula ama-business, ababahloli ukuthi ama-toilet abo aya-functiona yini. Kula ma-resources amanzi ukuthi khona nxa umuntu engaya ngaphandle kumbe ayenza kwenza e-toilet uyakwanisa ukuflasha into zonke lezovela kula bantu abakusetshana.
Yeah, hayi siyabonga nje kusixhasa kuhlelo, siyawubonga umbono wakho. Kodwa ungasitshelela okugcina ukuthi uthini ngokukhwela kwentengo yempahla leyi, kuyathumezeka yini ekhaya ukuthi abantu bethenge?
Yeah, mina uyazi ukuthi kuyangimangalisa izinto, of course ziyakhwela. Siyakhala of course, kodwa mina into engimangalisa lapha isinkwa, of course ise UK. Thina isinkwa lapha e-UK sisithenga nge-$1.75. Ukhangele compared to i-pound le US dollar. Abantu bayabekhala ukuthi isinkwa engxenye la i-government, I don't know kumbe engxenye badinga ukuyitake okumbijana. Thina lapha isinkwa of course sisithenga nge-$1.75.
Yeah, kulungile.
£1.75. So mina uyazi kuya kunzime, kuyanzimela ukuthi ngithi ukuthi khona izinto zakhona ziyadura. How? I don't know.
Yeah, ngoba bona bevela imali leyo bengalayo, bengayiholi. Hayi, kulungile, sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo. Siyabonga umbono wakho Manko.
Oh, kulungile.
Ubele soko
nje. Siyathakazelela ukuthi engxenye uhulumende uzana, nceda abantu nje abanika imisebenzi.
Yeah,
nje la ihulumende andivele lama elections asandukuphela. Ngaba banika nje chance ukuthi benze lokhu lalokhu year and there. Uhulumende la upresident usagijima nje indawo zonke, ukuhambe ecela izinto, ukuhambe usacela izinto.
Ama
elections asandukwedlula and uNovemba kakho khathana ukuthi nguye othetha umbuso. Abantu kabamnika ichansi ayenze izinto umnyaka lo mnyaka ukaphela sikafiki kulokhu zeni eminyakeni ukuthi uphele sesiyafika ukhozi kuNovemba kodwa ama-elections la asandukuphela.
Yeah, nithemba balalele-ke abantu
ukuvuka zikhona.
Siyabonga kakhulu
izinto zonke ziyadingwa.
Kulungi.
Abaniki lokhu zeni i-government ichansi ukuthi ilungisise.
Ah, regatins with Nemo Mtereri, Varipanari, hello.
Hello, Magadi, enyu.
Tiri wadi, tupisa ora nani uyeje, mri kupi mkwashi?
Mruta ora ona mananda ku South Africa, kuno ku Johannesburg.
Taura enyu, tins.
Ndati nditange no kumkwashi saini, pamwechete, nemuri yese, Zimbabwe, vari ku Zimbabwe.
Ai, wati no kukwashi
saini. Ndoda kuti, pana apa paita inonzi mai vatsvamusana mwana akatsvadumbu. Dambudziko ravapo nderekuti munyika maindastry akavhara. The only alternative yasara nevanhu panguva yachiri inoyi kwedza kuzviraramisa vanhu vachiita zvitengeswa zvavo zvinoita kuti vanhu vakwanise kurarama. Zvinova zvezvimwe zvinhu zvinoitawo kuti chikamu chemhuri yese yemuZimbabwe chatangira nenyika dziri kunze iri nhau yokuedza kuda kuti upenyu hufambe zvakanaka. Tinozvinzwisisa chose kuti munyika takasangana nematambudziko akakura, more specially soon after the land grab ndopakanyanya kuita matambudziko edu. Asizve ndoda kuona mukana uno ndichitendawo kuti nezuro ndakanzwa muchirongwa kuti kune zvizvarwa zviri kuZimbabwe vari kuedza kuunganidza mari vachitsvagudza nemishonga nezvimwe zvese zvakawanda wanda.
ichokwadi
kuti zviwane kubatsira vanhu vari kumusha. Tinoda kukutendai nemoyo wakadaro.
Mm-hmm.
Kana vanhu vakakona kuva nefungwa dzine taridziro yakafanana naiyo yokuva positive, nyika yedu ndine chirimbo chekuti chimwe stage yatichasvika ichaita kuti tiyemure nevari kumushavo vayemure, kwete kuti tingoramba tichingosora.
Mm-hmm.
Hapana chinobuda pahurumende, hapana chinobuda pahurumende, zvozodii kana taramba tichingodaro kuti hapana chinobuda, hapana chinobuda, hapana achazobudisa ndiani?
Saka imikurudziro yenyu ndeyekudii pari zvino taona zviri kutarisana neveruzhinji?
Kurudziro yangu yandina ndeyekuti pandati mumai vatsva musana mwana akatsva dumbu, ndaanichida kuedza kubudisa pfungwa yekuti veVendors Association pari zvino kana vachidzingirana nemapurisa kurarama kwavo vanokuona kwakaoma.
Mm-hmm.
Asi nguva imwe chete zvezvakare hurumende yasungwa neutare kuti izongorega vanhu vachitambudzika neurwere, ndizvo zvichionekarawo zvakati kuti mumaresearch zvinoonekwa kuti urwere uhwo hunouya nokuda kwetsvina dzinowanikwa panzvimbo dzakafanana nekutengesa nezvimwe zvinozongoitika zvisina kunge zvisina kugezwa. Ndaifunga kuti kudavo vemaVendors Association vaimbogona kugara pamwe chete nevari mumaguta, vakuru vemaguta, madzimai avo, vana meya, vachikwanisa kuvakurudzira kuti pari zvino tanga tichikumbira kudai hazvo muine kurarama kwokutengesa, mumboenda panzvimbo dzedza takataura, tozoti taona kuti chirwere chanyangarika chapera, togadzirirana zvakanaka kuti vanhu vakwanise kurarama neupenyu while the government is trying on the other side. Dani kuti tingoramba tichiti government inoti ukudei tadai, vanhu vachiti hazvigoni, but vanhu vachifa, vanhu vachiblema futi government. Handiti munoona dambudziko riripo vatesi?
Ehe, munogona
kuti kuda
munogona kuti dei nechirungu here?
Hurumende
mumboti dei nechirungu kuti vamwe vanzwisise zvamuri kutaura.
Okay, I'm just trying to say meanwhile problems are really affecting now each and everyone back home.
Mm-hmm.
More especially of all those who are at home, the only alternative for them to survive is about for them to sell any other goods which they think that could make their family to survive, to bring food on the table.
Mm-hmm.
But otherwise, I wanted only to say, while the government is trying also by all means to make sure that vaccine should have to be found to control this disease, so-called cholera, I thought the city fathers and also the vendors could try to find a solution and sit down and come up with a solution and try to listen to the local authority and go to those places that are designated for them to sell their goods, rather to go against the government. Because in as much as people are dying, those people again, they attack the government. And we know that the government itself is struggling. We know the reason why the government is struggling, because the government does not have money, and we are on serious sanctions that we are trying to come out of. And I believe that if we can work together by supporting our government, and also not forgetting those who have been trying to seek for donation outside there by in America and Britain, we're really proud of you. And that shows that you have got your country at heart.
Mm-hmm.
Not always to have negativity, but to try to be positive with your country. Zimbabwe is our country. Even us who are here in South Africa, though we are not yet found the organizations that are trying to seek for donations and collect some money to help those people at home. But I wish also if we can have such kind of an organization like that, so that we can send money home to help our people who are in the hospital and those who are not yet also in the hospital due to the fact that medication is also running shortage in the hospitals.
Thank
that is
you.
My only request.
Thank you so much. Thank you very much. You have a blessed day.
Thank you very much for taking my call. I really appreciate it.
Bye-bye.
Yebo ke nyezwa ukuthi ecingweni silo mnumzana Thamsanqa Radebe yena ke ngukansela we Harare ekuwatsana engasiya kwamukela kuhle
yebo I correction ngukansela edivarasekwa
edivarasekwa ye yona edivarasekwa kungabe kule yodaba lo cholera lolu olukhulu okwedlula amanye amalokishi kumbe lina hayi lingcono
Ivarese kwa kulensuwa sila davalolo ele korea.
Ye, belisati?
Sila problem ye korea la kulensuwa.
Ye, kodwa lina lienzani ngama, agula esingati threat ukuthi ngaba khona, zinjani izitichi azidubu kuyini, amanza khona, kuyahlanzeka, kule mfundiso ephiwa abantu, uyiphi imizamo eyenziwayo ngalolu du.
Right, ikhona of course ngendaba yokuthi ama resources e-council aba malutshwane ukuthi sincede esingathili yona quick response or response time uma kungaduka ama storage njengoba usazi ukuthi Tsivarese kwa it's one of the oldest locations kule population esekhule ukudlula ukulungiselwa aya yenziwe khona abantu ababelungiselwe ukuthi bazindlu abahlala ezindlini lezi sebebaningi kakhulu ukudlula ukulungiswa ayikakwenze khona njengalokho lathi njengomakhandela sesingene busy ukuthi sincede kwesinye isikhathi uyasitulang tothatha ukuyimota kwami okuncane okungakwani ukuthi ngilithwane laba abantu abavulayo amasweji ayavedukile ngensimbi zabo sometimes ngiyafanisa ukuhamba ngiyobachiya ngiphenduke ngizothatha insimbi zabo ngibobanike baqaliseke ukwenza umsebenzi ngokuba izimota zangukoba zingekho noma ukuthi azikwanelani ukuthi zingene yonke ndawo
ye umsebenzi omuhle kakhulu lowo kodwa eminye njalo imizamo eliyenzayo njengekhansili kuyini liyancedisa idolobho lonke kumbe hayi nxa wena kuwadi yakho kungela dobo olungako akukho okunye likwenzayo
right kudolobha lonke leHarare yikukusebenza esikwenzayo kuma-full councils yethu nakuma-meetings esiwayenzayo sinika izindlela esicabanga ukuthi elakusasa lethu lingalungiseka sivalele lo mkhuhlane ekuphendukeni kodwa emalokeshini uma sengisebenza ewadini ya sengiphendukile ngingekho kuma-committee meetings la kuma-full councils le ndlela lazo engisebenza ngazo ezokuthi ngincede ukubonisana nalabo izisebenzi zekansile esekudistrict ya ukwenzela ukuthi sivule esingathi ngama-drains aba amanzi angaflowi alokho ehlezi noma ukuma ukungabanga ukuhlane uma amanzi lawa angachiwa enjalo ngoba ayingcekeza
ye kulungile sizwile kodwa ungabamba khonapho ecingweni sizaphenduka njalo kuwe sisathatha umlaleli
alright
hello
hello
makadie nyusisi
yeripo makadie nyusisi mave
ai watiri wadi murikwi munaitwani uyezve muri kupi
Ndineitwa Mire Marete ndiri ku South Africa ku Pretoria.
Ai watipewo pfungwa dzenyu nedambudziko iri rakatarisana nenyika rekorera uyezve nekukwira kuri kuita mitengo.
Alright, dambudziko iri ratiri kusangana naro kumusha okusisima verinoti rwadzei. Ndanzwa mutaura angachitaura manji-manji achiti iye mavendors anofana kuti vanzwisise asi anofana kutarisa mativi ose nekuti 90% yevanhu vari munyika havana kwavanokwanisa kuwana chouviri vanoraramisa sei mhuri vanoda kubhadharira vana maschool fees wotarisira munhu akadaro anonzwisisa chirudzii asi ini ndandiri kuvimba kuti dai kuri kunzi hurumende yakwanisa kuclear vose ratarisa kuti dambudziko redu riri kunyatsobva papi mvura iri kubuda mumatepe ekumbaka handidi kukunyeperai ndakaendako ndakatadza kuinwa hainwike iyo pachayo yakatochinja ruvara vakakwanisa kupa vanhu mvura yakachena vokwanisawo kubatsira nemacleaning project kuti dhorobha roklinwa I think zvinhu zvese zvirwere zvikaizvi zvinombodzikira kwanikowo treatment
Saka tina kanzura vari panapa dai vaikwanisa kunzwa zvamuri kutaura regai tinzwe kanzura muripo here apo Hello, Councillor, muripo here?
Ndiripo ngikona.
Inzwa izviri kutaurwa nemuterera ari kuti iye shwiro yake ndeye kuti dai paikwanisa kushandisika ipapa kuti vana vapuwe dzidziso yekuwanikwa vachigadzira munzvimbo dzavanogara. Ameno, in council there are there such programs where you're teaching your people in your constituency to clean up and make sure that the areas are clean?
Yes. Tine chirongwa sometimes chatinoti isusu teach them young. Catch them young, inobata pakasiyana panyaya dzeutano, panyaya dzokuchengetedza nharaunda dzedu, kuitira kudoti kukura kwavanoita vange vachiziva kudoti kunaka kwekuonekera kwenzvimbo dzedu kwakakosherei, ende uyewo kunobatirei, ende uyewo iyo tsvina yachona yavane vachisanganidzana nayo inogona kubatsirika patinoti recycling. Vazvizive kuti vakaunganidza inogona kuvadzorera kuti dzimari ivowo vanhu dzinozobatsira kana vanga vabereki vavo kana ivo vawane dzimari dzokutengawo mapensel nezvimwe zvinodikamwa kuzvikoro.
Aiwa, batsai henyu makadaro. Kola Miriam Mazvinzwe here zvataurwa naKanzura?
Zvavari kutaura tiri kuzvinzwa, asi sofa takada kuta mamiriro akaita zvinhuka. Munhu chouviri anochiwana kupi? Nokuti toda kutarisa kuti vanhu vari kuda kurarama sisimate. Havana chekudya, havana chekuti vakwanise kutengera vana mayunifomu. Zvikoro zvedu zvinobhadharwa maschool fees. Dai tanga tine zvikoro zvinoendwa mahara, zvaida kurerukira vabereki dzimwe nhau. Basi apo makada kutarisa kuti tinofanira kuti tibhadhare mari chikafu chinodiwa kana chipatara chinoda kubhadharwa. Saka vanhu vanokwanisa here kurarama pakadai?
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa. Muve nezuva rakanaka, uyezve musanete kuramba muchifona pano pachirongwa ndechenyu.
Tatenda.
Bye-bye. Tine mumwe mutereri zvakare vanga vasoda kudomwa nezita. Hello? Hello, caller?
Hello.
Hey, taurai henyu, tanzwa kuti mati hamusoda kudomwa nezita. Muri kupi, caller?
Ndiri kuGokwe.
Kwakadii kuGokwe?
KuGokwe kwakaoma.
Taurai henyu pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu dzinoti chirwere chekorera chiriko, tiri kuchinzwisa. Mazenda tirimo, asi chiri kunetsa ndechekuti vanotidzingirira vachiti endai kwakati. Sesu pano pasenda tiri kunzi endai kucraft. Kucraft kwacho ukaenda seri kwejira uri ndokutoireti kunotori netsvina imwe isingaiti. Wozoti ukapinda munobikwa zvikafu ukadya ukanzi enda mutoireti, aini haudzoki kwauri munhu wakanaka. Asi vanomaisa vari panze avo vachiti kwanzi ndiko kune tsvina. Ndozvinotirwadza izvozvo.
Saka mati imimi muri kuita zvokutengesa muri kuGokwe, dambudziko iri rekorera rasvika here kuGokwe ikoko?
KuGokwe hakuna korera.
Ehe, asi mishuwiro yenyu semunhu anoita zvokutengesa ndeyeyi takatarisa mararamiro amuri kuita pari zvino?
Tasimbokumbirawo kuti dei vanga vatipapo kutengesera pakanaka, pekuti zvinokaona first day yatipenya kudzingwa. Vanhu takanoungana murengi, murengi macho futi toileti dzirimo hadziiti. Vamwe vane vana vanenge vavanavo vachishaza navo, anongonzienda unoita tsvinapo. Hapari kubikwa sadza, hapari kutengeswa mafrizita, hapari kutengeswa makabhiji. Ndo matorino utsvina usingatomboiti.
Saka kuti munyatsotimi magutsi kana muda kuti mugadzirisirwe sei ikoko GoKwe kwamuri?
Tisusatimbokumbira kuti dei vaipa vanhu pokutengesera saipapo. Zvikuru seinenyaya yekorera, toda matoireti nemvura.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Muve nezuva rakanaka mama, tinofara kuti matitaura nemi muri ikoko kuGokwe.
Nokuti zvezvimwe zvokuti zvepolitics zvinongowanda. Isu tiri vanhu vokuno kumusha, asi vanenge vachitanzi pamwe tiri vanhu vokumusha. Unotonzwa nevamwe vakaruza mubato riri kutonga vachiti makoti madii muchakaura, manje zvinotirwadza.
Wondo zvamazwi avari kutaura ikoko?
Ehe.
Aiwa, mazwi asina kunyatsomira zvakanaka, asi tinokutendai mama kunge manga muinesu, uyezve tinoshuvira kuti muve nezuva rakanaka. Saka regaini musati maenda, pazuva muri kuita mari nebasa rekutengesa iri?
Mati?
Pazuva kana muchinge matengesa munotengesa chii?
Tinongotengesa zvinobva kumuchati, tinotengesa mazhanje nezvimwewo zvakangosiyana siyana, maorenji nei.
Saka munowana mari yakamira sei ipapo?
Pamono wangu wangu kwanza sema zote wa msinga zingiri kupamu wangu kwanza kuwa na $20.
Ayu wapaka na taure enyo.
Zataita imina ambigari muta unimusimuka kwe senda. Zinoka wangu kumusha kwa marusefa. Tukira kombi tienda kusenda. Tuono kienge sa chidoka kumba.
Ayu wa muve nesu warakana kamama.
Ayu wa marita.
Baba hii. We have another caller. Hello, caller. Hello, caller. Hello, caller. I don't know. I think my caller, maybe the phone is not very clear.
Yes, and we also understand Councillor Thamsanqa Ngahadebe of Tsivarasekwa is also gone, but ubesichasisela ke lapho ukuthi kuhamba njani khona ngale lanxa yakhe wadinga lakho lero kunenganga ukuthi bangcedisana njani labanye lokuthi bayenzani njengecouncil.
Hello, muripo ere kola?
Yes.
Ehe, munaitwani muri kupi?
Yes, I'm Modesta Taringa and Victoria.
Taura yenyu sisi Modesta Tinsky.
Hai, nulongo ufinzo, nungo ndo, ndi kolera ya zara kuzimbabu, zara ndi kumbo zio, ziri kamba seyi.
Ai, wakolera ili kunzi ya nyanyo tekeshera ku Maduroba, uye je parijino yaka uraya vanu wanukwana 50. Asi urumende ilikuyeza nepa inogona kuitra uti ii wani kwe iyo ichi pavano mishonga. Nezuro waka tanga chirongo ache kupavano nomba yekudzivirira chirwere icho chindo shirpitika.
Kwa hiru wani kwa kupu ni kupu duwezi ni ngara kumashingo wari kutaisa kia shikawa.
Kumashingo pane wa inzi waka vako harare wachienda ikoko kukune nzu kune makesi zuoma makaitika ikoko ne kwa mtari. Nekubulawayo asi kubulua ya risati ya uraya shayo munu asipari jino varikufa ndiva numemu harare
atani chuku chinja ere
motura mba mshiterera ipopano regaiti mbo otura vamo SC mba mshiterera ndo patisha patisha kupai shirikubuda imi mozo zoka. Thank you so much, bye bye Esther.
Yebo ke laba basanda ukusixhuma lanxa nje singasela isikhathi esiningi esiseleyo kodwa ulokhu lethuba lokuthi lawe ungasichayela ucingo ungene kuhlelo la usukhulume ngodaba lolu olwekholera. Siyakhumbula ukuthi lanxa lapho hlala khona ingekho kodwa kunengi okungenzakala ukuthi layo uqhamuke uthini wena ngempompi zamanzi khona ngapho uthini ngamanzi atshona ekhona yini ezimpompini njalo izitichi lezo ezamasewage azidubuki yini njalo wonke kule mfundiso yeneleyo yini ukuthi umkhuhlane lo lingawunqaba njani njalo wonke khona okuliya kuthola yini sikhangele njalo ukuthi lentengo yempahla iyakhuphuka abantu bakhala lapha bathi impahla azisathengeki intengo ebikhona ngenyanga edluleyo lekhona lamuhla nxa siqathanisa yehlukene kakhulu njalo ke sitshela wena ukuthi kwenzakalani njalo kuyini okunye osokusilela ezitolo njalo kuyini ofuna ukukhulumende akwenze ukuthi uhlupho lolulunge lube nganeno usichayele ucingo.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kukurukura pamusoro pedambudziko rechirwere chekolera. Denda iri riri kunzi rauraya iro vanhu vanosvika 50 asi rakanyanyotekeshera muHarare. Tinafaraiti Madidi ari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona ari kuti kindly call me ndobvaisa namba dzake dzekuZimbabwe. Tichaedza kukubatai kuti mutipo kuti muri kupi uyezve kuti kwakamira sei kwamuri ikoko panyaya yedambudziko iro rekolera. Takaona nezuro bazi rezveutano rinotungamirwa iro na Dr. Portia Manangazira vachienda ivo kunzvimbo dzakadai seGlenview vachienda kuno pa vanhu nomba dzekudzivirira chirwere ichochi uyezve vari kuti nemusi wesvondo vachange vari kuwana mimwe mishonga yekuti chirwere ichi yekuti chirongwa ichochi chavari kuita chekubaya vanhu nomba chiende kune dzimwewo nzvimbo. Saka ndozvatiri kukurukura ipo pano kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Regai tende tiri kunzwa kuti pane mutereri. Hello.
Hello, mama Mavilasi.
Makadiko, tiri kutaura naniko?
Namama Mukoma, makadi ndombenze.
Ngifine, ngibo.
Muripo zenyu.
Tiripo zvangu, makadiko, kumuri kupi?
Ndandeyile. ntombendala mfazi kankomo
yebo khuluma ustandakile lo mina mina ngiyadoba doba
vanini mitele vidala ngekurumidza
okay taurai tinzwe modzozo kuendesa iki kuna star uko taurai tinzwe
pfungwa dzine basa rakakura vanhu vezimbabwe hurumende ine basa rakakura zvikuru chachaizvo
ehe
vakurumidza kukurumidza kukumbira dzimwe nyika vatumire mapaipi manyu mai new pipes ndani kuti vopota vachitaura haindopera korera
ehe aiwa
shuvakumbira the basic very cheapest thing vochinja malaini wa vari kudhonza mvura vochera manyuwani voisa mapaipi eplastic the very cheapest thing sezvi kuitika munomuwana rabhotswana munomu havachashandisa that old technology yakapfuura kudhara yaya ine ngozi kuvanhu
okay
dzekudhara dziya dzadzine rusi dzinoita se haimbopera plus government yakakanganisa kugarisa vanhu ichingoregera ichiita apanezese kutora vanhu marizevha vachivaregera vachiungana mutauni dzine ngozi dziyazi
aiwa mashokoona
kwana nadrc vanhu vanouraya nechiyacho chinonzi ibhora because vanenge vakaungana
okay aiwa pakanaka vankomo
mazvano kune michini the one michini chacha unogona kuisa from Plumtree to Harare itine mantu unenge wachera wapfuura kugura uri ega uchizivisira jecha uchiisa se vanhu vachitera mashure vachifushira mapaipi eplastic voconnecta from those pumps dzinodhonza mvura voenda straight kwavanosupplya vanhu vosiyana nezvakawanda izvi vochinda votsvaga mari hombe hombe chacha voita izvozvo hazvimbopera izvozvo vanhu vawandisa kuHarare is overpopulated
aiwa mashoko akanaka chaizvoiyoyo
vakakanganisa vakakanganisa vakuru vetu chacha varokonge vakanganisa unonzwa unoona nguva yevananasuruwere unonzi takugadzira yevananachombo tichakupai mastendi kuHarare tichakupai mastendi kuHarare why the can build complex wanana murewa wananani modern complex vosupplyers vinyukoko vanhu vaona manyu hakuna kana dhorobho yakavakwa nezimbabwe yelatest town yokunzi yakavaka ikaisa makomplexi ikaisa mashopping mall kuti standekile kana iwewe mabhelesi unogona kusupplya nhumbi dzako dzinobva kuamerica dzichitengesa ikoko dzitengwa nevanhu kuunganidza vanhu kunge mbeva one place zvine ngozi
aiwa ichokwadi
chero masoja chero mapurisa chero ani chero ani nesi chero ani tichatofa tisipera neizvozvo zvine vanhu vasina pfungwa ngatichinjei pfungwa dzedu tiite zva zvine musoro tidanane sezvajosha ngoma aitaura kuti itai sevana vevhu mudanane
aiwa mashoko akanaka iwaivataura
kati mukasadzidzisa vana ava muvadzidzise mari vachakushupai mangwana ichashupika mari ichapera zvese zvopera
aiwa tinokutendai vangomoera
mari hakuna zvese hazvipi havakumbire nekukurumidza vachinje dzati ese malaini emvura yava vachinje vaise new lines dzinodhonza mvura yakachena hazvimbopera izvozvo
aiwa tinokutendai vankomo muve nezuva rakanaka
vehosha iri kubva kuvanhu vese vakagara ukatarisa kwese kwanana mbudzi kwaka kwese kwese inzvimbo dzanu dzakachengeta zvichifidha Harare zvichifidha makambani zvichiita se vakangoregera because vaitsvaka makampeni vachiti garai kusina kana maplani zvine ngozi izvozvo mavelas zvine ngozi hombe chero iwe vangangodonza vanhu uchingovagadzira garisa payadhi bako sezvataita papa uchinzi ndine marosha 100 payadhi toilet 1 zvine ngozi mavelas
aiwa tinotenda chaizvo vankomo muve nezuva rakanaka Mr. Nkomo there is very, yes, very passionate. And, you know, he literally is saying that Harare is overpopulated and the government should really take out the pipes that are there now and replace them with new technology. He was giving the example of Botswana and he was saying, you know, Botswana is now using new technology and a problem like cholera is caused also by overpopulation.
Yeah, ngoba infrastructure liana ya yenzelwe abantu abalihlekana kodwa abantu lokho besanda. Sibonge bonke abasixhasileyo kuhle lolwethu olivalelisayo ngusithandekile
and tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu chanhasi chewomen's round table tinokutenda ichaizvo totenda vasame hwadzai vambouya totendazve avo vanga varipo sevanotiteedzera pafacebook pamapage edu tese voa shona voa ndebele ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya let's meet again next week here on the women's round table have a blessed evening And hopefully next time when we meet, we will be discussing something more pleasant than cholera, which to this date has killed 50 people, with plenty more being afflicted. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night.